Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino i studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu, Gumiguru 30, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusa machiremba takataura tikati hatina mari dzekuisa kumaheri takavanyorera matsamba iwo vakapindura vakati vamataura tazvinzwa tichangokondinya nemaheri mchero musipo saka ndo mamiro azvakaita ende muchipatara muna machiremba panguva inoyi.
Vana chiremba vanoramba kuenda kunomiswa pamberi pemakomiti ezvipatara zvehurumende vachitongwa nenyaya dzekusaenda kumabasa.
Kurarama muitwe kwakatomboma. It's too hot. Zvikuuya ine mvura zvekuti timwe nazvo kumabasa but panotozosvika midday mvura inenge yatonunguka munenge pasina ende to be hot. Dzimwe dzenguva kune kutorina kana mvura yacho kuno kubasa yekuti tese tino.
Vanhu vakawanda vochema-chema nekupisisa kuri kuita zuva munyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvokurudzira kuita mushandira pamwe senzira yekubatsira kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Matambudziko ari kusangana nevarwere muzvipatara zvose zvehurumende nekuda kwekusaenda kumabasa kwavana chiremba ari kutarisirwa kuramba achienderera mberi sezvo vana chiremba ava nesangano reHealth Service Board kana kuti HSB vasiri kuwirirana. Vana chiremba vakatanga kusaenda kumabasa musi wa 3 Gunyana vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambira kuitira kuti vakwanise kuenda kubasa sezvo mari dzavari kupiwa semihoro dzisiri kuvakwanira. HSB inoti yadaidza vana chiremba kuti vauye kumatare kuzvipatara zvavanoshandira kuitira kuti vatongwe pamhosva dzavari kupomerwa dzekutadza kuenda kubasa. Asi vana chiremba vanoti havana kana mari yekuenda kumatare acho izvozvosiya varwere vari parumana nzombe. Sachigaro weHSB Dr. Paulina Skosana vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo vana chiremba ava vakasauya nyaya dzavari kupomerwa dzichatongwa ivo vasipo.
The labor act provides for disciplinary hearing to continue irrespective whether for a lack of better way dependent.
Mutemo we Labor Act unotaura pachena kuti dare rinoenderera mberi kunyangwe vari kupomerwa mhosva vasipo. Asi isu seHealth Service Board handisu tinotonga vana chiremba, zvinoitwa nezvipatara zvavanoshandira.
In terms of the Labor Act, there are disciplinary authorities that have been established, mainly each of the central hospitals. It's not the board, you are not involved in that, in the hearing themselves. Just check the Labor Act and see what it provides for. That's really what we are following.
Dr. Skosana vatiwo vakuru vemuzvipatara ndivo vachange vachitonga vana chiremba vasiri kuenda kumabasa. Vatiwo kunyangwe hazvo vana chiremba vari kuramba kupinda mumisangano yavo pasi pesangano rinomirira vashandi vose vehurumende reHealth Apex Council, nhaurirano dziri kuenderera mberi. Vati vari kumboedza kuwedzera vana chiremba mari asi hazvisi kubatsira. Sezvo tichitema tinadivi ratinorevekera, tabatawo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru wesangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, kuti tinzwewo pamire sangano ravo.
Isusu semachiremba takataura tikati hatina mari dzekuisa kumaheri takavanyorera matsamba iwo vakapindura vakati pamataura tazvinzwa tichango kondinya nemahearing chero mupipo saka ndo mamiro azvakaita ende muchipatara muna machiremba panguva inoyi tichingori taka we are still hopeful kuti solution ichawanika tichingoedza kutaurira navo asi vari kuramba vachingoti havana mari yekutipa saka takangomirira kuti vawane mari yekutipa tozodzokera kumabasa
pachine misangano iri kuitwa irapa
kutaurirana tiri kuramba tichingotaurirana tiri kunyorerana tiri kusangana asi nyaya ndiyo yekungoti iyo ari kuti haana mari siti kuda mari
saka vamuri kutaura naye apa ndiani HSB chete
health service board
hamusati mawana mukana wekutaura naye gurukota rezveutano
minista takavaona pemuseki wavo tikavaona tikavapa matsamba edu ese tichabva tikuda mari asi ndiyo nyaya iyo yava yekungozokorodza yekuti totaura muri pabasa esiti hatina mari dzokuenda pabasa
asi ka chiremba hamuoni here kuti kuramwa mabasa uku kwakuda kutosvika mwedzi miviri kwaakukanganisawo varwere
izvozvo tinozviona ende zviri kutotirwadzawo mwoyo medu asi hatina zvinozviita nekuti hatina mari dzekushandisa kuenda kubasa hatina mari dzekutenga chikafu satiungotiwo gavhenmend yambwa chitemo chevarwere yavapawo yakavapromisa kuti ichavapa affordable healthcare saka ndozva takangomirira
vari kuti iwo ka vachakupaiwo mari dzebhonasi nekudaro hamufaniri kuti murambe muchinyanya kunyunyuta mumwedzi yataa kupindawo
mari dzavo dzishoma idzi pamari dzatiotarisira tishandisa pakuuya kubasa saka chero vakati vanotipa mari dzacho dzishoma ndozvo tiri kutaura kuhurumende
saka masunga chisungo chekuti hamuende mangwana kwamadaidzwa uko
hatisienda
sezvo vari kuti vari kuenderera mberi vachitonga nyaya idzi hamutye here kuti munozodzingwa mabasa
tikadzinga tagara hatisisiri pabasa nokuti hatiswana kuti muhoro kubasa racho saka zviri kwavari kana vafunga kudzinga machiremba ese iyo machiremba agara ari mashoma vofunga kudzinga vamwe kana iriyo solution yavaona izvo zviri kwavari so hatina simba pazvinhu
iwo ka vari kuti muri kuzvidza mutongo wedare relabour court wakati mudzokere kumabasa
mutongo wedare takaona asi mutongo wedare hautengi chikafu mushopo haukwanisi kuti upinda mushopo woti ndiudawo chikafu nekuti ndakasiyiwa mutongo nedare saka zvese izvi hazvikapasiteti machiremba machiremba anoda mari ndonyaya iripo zvimwe zvese zvekuti mutongo wedare wazoti kudii hazvisi kuita kuti machiremba awane mari
asi ka takanzwa gurukota rezveupfumi vamutuli ncube vachiti ivowo hurumende haikwanisi kukupai mari nemadhora ekuamerica kana kuti muchiisa pachikero chimwe chete vachiti yakawandisa uye inochinja chinja zuva rega rega
kana hurumende isakwanisa zvinongoreva kuti mupatara munenge musinawo machiremba saka vazowanikwawo dzimwe nzira nekuti machiremba vane mari kunge kuburikidza nemadhona kana kuita sei ndopachazotangawo kuti machiremba adzokere kumabasa asi tinamirira zvakaita machiremba hatisina mari
vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Tawanda Zvakada vachitaura vari parunare muHarare vanhu vakawanda muchinhoi vanoti zviri kunetsa kurarama mukupisa kukuru sezvo vari kunwa mvura inopisa sezvo mafiriji avo asiri kushanda nekushayikwa kwemagetsi kwenguva yakareba Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
mumwe mugari mumusha unogara veruzhinji wechikono hono amai kresenzi yachapota vanoti vari kuomerwa neupenyu sezvo kunze kuri kupisa zvakanyanya amai chapota vanoti kubasa vanoshingirira kunwa mvura inodziya zvimwe chete nekumba kwavanoti firiji haisi kushanda nekuda kwekushayikwa kwemagetsi
ndingoshingira ndiri pabasa ndichingotsva nechekunwa mvura dzinopisa sezvo pamwe mvura yakwacho kubasa kwacho hakuna ndoenda kumba ndongonotsva hakuna kana mvura yemufiriji nekunwa magetsi hakuna ndichagona kuatenga
mumwe mugari muzvaritafadzwa vanotiwo dzimwe nguva vanomanikidzwa kutenga mvura sezvo kumba kwavo pamwe nekubasa kwavanoshanda kunenge kusina mvura muzvaritafadzwa vanofunga kuti kusawana mvura yakakwana munguva yekupisa kwakadai kwave kuvakonzeresa kurwadziwa nemusoro
kurarama muitwe kwakatomboma. It's too hot. Tikuuya ine mvura dzekuti timwe nadzo kumabasa, but panotozosvika midday mvura inenge yatonyunguduka, munenge pasina ende to be hot. Tibedzenguva kune kutorina kana mvura yacho kuno kubasa kuti tikese tino. Saka zvakangooma tanzwa nemaheadache nematame ake nehitwe.
Mumwe mugari vatenda ikwaviro vanoti vave kufamba nechigubhu chemvura yekunwa mumotokari mavo senzira yekugara vakatonhodza muviri wavo.
Padiki padiki kutongoti unofamba nechiturita chako chemvura chakafrisa. Padiki padiki uchimwa wokumba wakasvika kuchipisa womungovhura mahwindo. Izvi ngodaro zvitongodaro, otherwise kuri kupisa zveshuwa.
Vagari vakawanda vemuchinhoi vanoti nguva yekurara yemanheru iri kurwadza sezvo vari kurumwa neumhutu nekuda kwekuti vanenge vasina kufuga magumbezi uye vasina kupfeka. Amaishapota vanoti vave kupisa makireti emazai senzira yekudzinga umhutu manheru vave kurara, asi vari kutyira kuti hutsi hwacho hunogona kuvarwarisa mune ramangwana.
Kurara takapisira zvimakireti zvemazai kuti mosquito iende tovhura mahwindo.
Vanhu vakawanda vari kufamba vachinwa mvura kana zvinwiwa zverudzi rwepepsi, iyo vakawanda vari kuti iri kutengwa nemutengo wakaderera zvichienzaniswa nezvimwe zvinwiwa. Sangano renhabvu rePremier Soccer League riri kukurudzira vatambi venhabvu kunwa mvura mushure mekutamba bhora kumaminitsi makumi maviri ega ega kwave kunzi water break. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West, Dr. Wenzelas Yamayaro, vanoti hapana urwere hwati hwaziviswa kubazi ravo kuburikidza nekupisa kuri kuita kunze, asi vanokurudzira vanhu kunwa mvura yakawandisa uye kuti vanhu vapfeke nguwani dzekudzivirira kupiswa nezuva mumusoro. Mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze vatikizinyemba vanoti vanhu vanofanirwa kunwa mvura nguva dzose uye kupfeka nguwani. Bazi reMet Department rinoti kupisa kuri kuitika munyika yose kuchaitika kwemazuva mashanu. Kupisa uku kunonziwo kuri kuitika munyika dzakapoteredza Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vanoti mushandira pamwe wemauto emunyika mavo neRussia uchatanga nemusi wechishanu kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweSyria zvichitevera kubviswa kwevarwisi vechiSyrian Kurdish mushure mekunge nyika mbiri idzi dzawirirana. Vanhu vemuIraq vapinda mumigwagwa nhasi vachiratidzira kusafarira kwavo kushayikwa kwemabasa munyika iyi, uori nezvimwe. Vamwe vari kuongorora zviri kuitika muIraq vanoti kuratidzira kuri kuitika munyika iyi kwasiya vanhu mazana maviri nemakumi mashanu vafa, uye kunogona kupa mukana wekuita waro wakanaka wekuvandudza zvinhu munyaya dzematongerwo enyika muIraq, iyo ine mafuta akawandisa edizili nepeturu uye nevanhu mamiriyoni makumi mana. Mitumbi yevanhu vashanu yawanikwa muguta guru reSomalia reMogadishu. Mitumbi iyi yawanikwa nenhengo yeSomalia Red Crescent panguva iyo mafashamu emvura ari kuenderera mberi munyika iyi. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. manheru ega ega ningo wadza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashort wave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashort wave. Zimbabwe iri kuramba ichinyura matambudziko mune zveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika zvichiwedzerwawo nenzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapfuura. Matambudziko aya anonzi ndiwo anonzi nevamwe ave kuda kuti vanhu vaite muonera pamwe chuma chomuzukuru, vamwewo vachiti zvave kuda munamato kana bira chairo kuti nyika ichenurwe sezvo yave kuita seyakageza negoka munyama. Vari munyika vanonzi vave kutadza kuwana zvacho zvinodiwa nemunhu zuva nezuva zvakaita semvura, magetsi uye chikafu, ukuwo mitengo yezvinhu ichiramba ichiita chamuramba mhuru. Ko, vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vangaitawo sei mukubatsira kugadzirisa matambudziko ari kumusha aya? Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimudzvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa paUniversity of Bergen kuNorway, Dr. Victor Chimutu. Dr. Chimutu vanoti vari kunze kwenyika vanokwanisa kuunganidza mari kuburikidza nekuumba komiti inoona nezvebudiriro kumusha. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndoda kutenda kundiunzawo pachirongwa tichiwa nehurukurano yakanaka kudai uye inovaka. Ndinoda kukohomukedza kana kuti kusimbisa kuti vana veZimbabwe vari kunze kana kuti vatingati diaspora vane zvakawanda zvavanokwanisa kuita uye zvavari kutoita kuzamawo kubatsiridza mune zvematongerwo enyika kuZimbabwe uyewo zveupfumi hwenyika varamba uchingorongondeka kana kuti kudonhera pasi. Chekutanga ndechekuti iko zvino kutaura kwatinotoita ikonomi yeZimbabwe yakabatwa kana kuti yakatsigirwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari mudiaspora. Tinoona kuti vari kunze kwenyika ndo vari kutumira mari dzemaschool fees, ndo vanotumira mari dzekuti vanhu varapwe kumamisha, ndo vanototumira zvokudya kune dzimhuri dzavo, ndo vanobhadhara tingati mamedical bills aya. Saka tinoona kuti diaspora community vari kutoita zvakanyanyisa. Asi ichokwadi kuti panewo zvimwezve zvinhu zvingakwanise kuwedzerwa pane zviri kuitwa nhasi uno. Chekutanga ndechekuti community yeZimbabwe iri kunze kana kuti diaspora community inoda kunyanyoziva kana kuti ivimbe kuti ine simba rakawanda rainaro mumaoko aro. Ichocho ndo chinhu chokutanga chokuti diaspora iri yeZimbabwe haina kuvimba kwekuziva simba ravainaro mumaoko avo. Naizvozvo kana usingazive kusimba kwechombo chaunacho mumaoko dzimwe nguva hauchishandise. Panoda kuti paumbwe masangano kana kuti sangano aya atingati anima citizens initiatives. Asinei nekuti ari kutsigira ripi bato, asinei kuti ari kutsigira ZANU-PF, asinei kuti ari kutsigira MDC kana mamwewo zvavo mapato ari muZimbabwe. Ava vari vanhu vediaspora vovane muono mumwe chete woita yatingati homwe yavanokwanisa kuunganidza mari dzavo. Iko zvino diaspora community yekuZimbabwe tinokwanisa kunekwanisa kuina vanhu kana kuti 3 million zvichiraudzira, ende vese vatinotaura vanhu vane chouviri vanoshanda pavanoshanda. Saka kana ukati mwana wese ari kuZimbabwe diaspora pane homwe imwe chete yekuti mwana wese ari kudiaspora anoisa dola rimwe chete rekuAmerica. Pagore diaspora community yekuZimbabwe inokwanisa kureiza mari inokwanisa kuita 3 million zvichiraudzira. Uyewo vanhu vakawanda vari mudiaspora vanokwanisa kuisa mari iyoyi kana dhora zvaro pamwedzi. Pakava nehomwe yakasimba yevana veZimbabwe vari kudiaspora, chokwadi diaspora maZimbabweans anokwanisa kushandura mamiriro ezvematongerwo enyika kuZimbabwe.
Tishitarisa mamiru akaita nyadza zvematongerwo enyika muZimbabwe. Munoona here hurumende ine chido chekupa mukana iwe kuva nave Zimbabwe vari kunze kwenyika. Tiona kuti iri kutadza kuvapa mukana wekuti vavhote vari munyika dzavari.
Hurumende haina chido chekupa mukana iyoyo kuvana veZimbabwe. Hurumende haina hanya neupenyu nekutambudzika kuri kuita vana veZimbabwe. Izvi zviri pachena. Uyewo vana veZimbabwe kana kuti maZimbabweans ari mudiaspora ngaasave nekufunga kwekuti achamirira hurumende iri kuZimbabwe kuti iwape mukana iwoyu. MaZimbabweans ari kudiaspora anokwanisa kuita mainitiatives aya pachezvavo.
Eko uyawo nyaya dzekodzero dzevanhu. Muri kuonawo paine zvingaitwa here nevana veZimbabwe vari kunze?
Vari kuita zvakanyanya uye vanokwanisa kuramba vachiita. Ndingati simba rakanyanya ratina romaoko edu kudiaspora nderekuratidzira mademonstrations. Tinoona kuti vana veZimbabwe vari kuAmerica ikoko kwamuri, vana veZimbabwe vari kuUK, kuLondon, tinoona kuti vanomira-mira zvachose. Tinotoda kukurudzirawo vamwe maZimbabweans anenge ari kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana kuti vaitewo nekuona ikoko kwekukwanisa kurakidzira mumaguta, kukwanisa kurakidzira kumaembassies, ichi chombo chakasimba kuti voice reZimbabwe kana kuti nhunha dzeZimbabwe dzinzwikwe nenyika dzakasiyana-siyana.
Avo vanga vari Dr. Victor Chimutu, vanhu vachizvarwa cheZimbabwe, vachitaura vari parunare vari kuBergen kuNorway, naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Yasvika nguva yekuti tichimbonzwa zviri kuitika pasocial media, tichipiwa chirongwa ichi naMabelas Mutanganya uye weStudio 7.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu. PaFacebook page yedu yeVOA Shona, nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika.
Mugeni yamataka ndiri kuno Cape Town.
Taurai tinzwi.
Nau iripo yanetsa muZimbabwe aisi nawe masanction. Nau yanetsa muZimbabwe inhau yehuori. Huori ndohwa uraya nyika yeZimbabwe. Bvati tichitarisa kuzvicherwa zvenyika chaiko. Hurumende iri kutora maresources enyika oishandisa kuita mari yemumwe dzavo vachikanganwa kubvuta kwerufinji reZimbabwe. Chiri kudiwa munyika yeZimbabwe right now inyaya yekuti isu wechidiki tibatane tirege kuvarayirwa nekuda kwevakuru ava, nekuti vakuru ava vakatogadzira upenyu hwavo kudhara. Havachafungira mangwana redu isu tivechidiki. Nyaya iripo ndeyekuti isu vechidiki tikabatana toita chinhu chimwe chete, tobvisa mweya wekutya, tobvisa nyaya yekushandisa tsumo yekuti nhamo yemumwe hairambirwisa. Takabvisa tsumo idzodzodzo dzaishandiswa nevakuru. Pane dzimwe tsumo dzekuti vakuru vaishandisa kurudo zvekudzvanyirira. Nyaya ndinoona muZimbabwe inyaya yekuti vechidiki ngatibatanei toita chinhu chimwe chete kuti ramangwana redu rirege kuparara, nekuti vakuru vari pawa.
Kuzwa tina mukoma Tinashe. Halo Tinashe.
Halo Magabiza.
Atiri wadi, tiri kutaura nemi, muri kupi mukoma?
Tora nendiri Jobek.
Eta uraitinsko, kwa kadi kujobek?
Kurina naku.
Ehe, tipei funga zanyi
tinsko? Funga zangu, nauya ita mkede Zimbabwe. Inauya yetu mwe ya chansono wakuru ya yekuti na mwe mwa irambi rusazi. aisina uye uwe ina uye kuti uwe wanguda kutoka usereka na zao zanaka avasina basa nechi avasina basa nezo ramu zizo ndoza gisira nyike duku mashure zikuta avasina basa na wanguti eslongu zao ziri kuita saka zao mwazina chiku zao mwazina basa
daima iwana mkano kutora ni urumende ini maiti tunuzi kwa mge mriwe chidiki
daima iwana mkano kutora nao ewa uzao kuti daima mbupova mkutambu ono kutazo kone kuti ndikare wotichwa po mukana tichifunga kuti zvichachinja ende zvinouraya isusu ramangwana redu revechidiki.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Manica Diamonds 1, Dynamos 1, Capes United 1, Herentals 1, FC Platinum 2, Ngezi Platinum 1, Kochitiwo Harare City 2, Chicken Inn 0, Bulawayo Chiefs 3, Mushowani Stars 1. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pamusoro pezvingaitwe mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kunyanya munyaya dzezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Tinodzokorora zvakare namba idzi 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Kambo says, regaiti tarite misoro ye na zvakare vana chiremba vanoramba kuenda kunomiswa pamberi pekomiti yezvipatara zvehurumende vachitongwa mangwana nenyaya yekuti vari kuzvidza mutongo wedare Labour Court. Asi vana chiremba vanoti havana mari dzekuenda kumatare aya. Vanhu vakawanda vochema-chema nekupisisa kuri kuita zuva munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Iko zvino ndokusiyai muchiteerera chirongwa cheIsindebele.
Soko isikati sendaba kuvhi.